Sangano Remedies Control Authority of Zimbabwe rakabvumidza zviri pamutemo kushandiswa kwedapivirine ring mwedzi uno zvichitevera kubudirira kweongororo yakatanga kuitwa muna mbudzi gore rapera. Bepanhau repadande mutande reHealth Times ndiro rakatanga kubudisa nyaya yekuti Zimbabwe yabvumidzwa kushandiswa kwedapivirine. Nyanzvi yakatungamirira tsvagurudzo iyi Dr Nyaradzo Mugodi audza Studio 7 kuti dapivirine ring ichashandiswa nevanhukadzi vasati vatapurirwa HIV senzira yekuzvidzivirira kuchirwere ichi. Dr Mugodi vati vanonzwa kufara chose kuti Zimbabwe ndiyo yakakurumidza kupa mvumo yokushandisa mushonga uyu, asi vati mushonga uyu hausati wava kuwanikwa muzvitoro zvemishonga sezvo paine zvakawanda zvinofanirwa kutanga zvaitwa.
Zimbabwe ndiyo yekutanga kuita register dapivirine vaginal ring kuti ishandiswe nemadzimai muno muZimbabwe. Saka ndinonzwa manyukunyuku, ndinodada nenyika yedu kuti ndisitakava vekutanga tichitendawo zveMCAZ ndo yakaita yakananganidza zvakanyanya zvine udzamu vachida kuona kuti rini iyi ingashandiswa here muno muZimbabwe. Saka ndipo patiri kugadzirwa kwemushonga kunotora makore akawanda, zvinogona kupfuura ma10 years. Saka izvozvo handisi kuti mangwana mudzimai akatoenda anowana ringi kukliniki yake kana kuti anowana ringi iyi mufamasi, kwete, hazvisati zvasvika ipapo.
Dr Mugodi vati ishuviro yavo yekuti mukadzi wega wega awane chigadzirwa chekuronga mhuri yaanoda oga, zvokuti ndizvowo zvakaita kuti vatsvage mushonga wedapivirine ring uyo wavachazvisarudzira kuti vazvidzivirire tapurirwa HIV.
Chaitika ndezvekuti Minister of Health vanozoona ivo kuti ringi iyi ingasvika sei kune madzimai ega ega anofanirwa kunge achiiwana. Nguva nenguva tinoshuvira kuti mudzimai wega wega aone chigadzirwa chinomushandira iye kuti adzivirire HIV. Tinoshanda tichiteedzera masuccesses atakaita kucontraception, kufamily planning, ekuti kashoma kuti mudzimai asamuka abate pamwedzi asina kuzvironga. Sei zvichidaro, zvinodaro nekuti mudzimai wega wega nguva nenguva anowana chigadzirwa chefamily planning chinomushandira, chinomuitira chaanoda. Ndizvowo zvatiri kuedza kuita kuti HIV isarambe ichibata madzimai.
Dr Mugodi vati vakadzi zvikamu 60 kubva muzana ndivo vanotapurirwa HIV munyika, nokudaro vakaona zvakanaka kuti mukadzi akwanise kuzvidzivirira pasina kupiwa mvumo nemudikani wake.
Katarisa HIV tinoona kuti madzimai ndiwo anonyanya kuwana denda reHIV. Tingati pavanhu 100 vega vega vari kurarama neHIV, 60 vavo vanenge vari madzimai. Sei zvichidaro, pane mareasons akawanda anoita kuti HIV inyanya kubata madzimai. Zvichitangira pakuumbwa kwatakaitwa semadzimai, sikarudzi yedu, tichitarisa nevarume yemadzimai inonyanya kugashira HIV. Kana takatarisa mudzimai wezera rega rega tichizomukompea nemurume wezera rakafanana, tinoona kuti madzimai anogona kunge aine njodzi yakapetwa katatu kana kuti kana yekubatira utachiwana weHIV vachienzaniswa nevanhurume. Saka masikirwe esikarudzi yemadzimai ndochekutanga. Tichizotarisazve magariro anoitwa mudzimba kana kuti munharaunda, tinoona kuti madzimai haana simba rekuti azvidzivirire iwo pabonde risina kunyatso kumira zvakanaka. Ndinorevei kana ndichitaura kudai? Tese tinoziva kuti makondoms anoshanda kana achishandiswa namazvo nguva dzose naika, asi tinozoona zvekuti HIV iri kuramba ichiwanika. Sei zvakadaro? Haana simba rekutaura nevamwe vavo pabonde kuti mushamwa hatadi tashandisa kondom kuti dzivirire HIV nezvimwe zvirwere zvepabonde. Kana mudzimai akataura zvakadaro zvinogona kumushatira achinzi saka iwe waakuita zvechipfambi, kana kuti unditi ndiri pfambi here inini umwe wako wepabonde, zvichizokonzera mhirizhonga mumhuri, mumisha, mudzimba. Saka semaresearchers takaona kuti zvakanaka kuti tigadzire chigadzirwa chekuti mudzimai anogona kushandisa iye pachake asina kukumbira mvumo kune umwe wake wepabonde.
Sangano re World Health Organization rinoti Zimbabwe imwe yenyika dziri kutsanhembe kweAfrica ine huwandu hwevanhu vari kurarama nedenda reHIV AIDS panodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana. Ongororo yedapivirin ring yakaitwa muZimbabwe, Malawi, Uganda neSouth Africa nedzimwe nyika pasi pechirongwa chinonzi Aspire Study chakaitwa muSouth Africa zvokuti shambo iyi yakaonekwa kuti hairwadzi semufeki wayo kana kukonzera hurwere kuvanhukadzi vanenge vachiishandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Zamira.